vakawanda vevanhu vange vari munhandare yemukoba stadium umu vange vari vechidiki avo vange vachiratidza kufadzwa nekufora kwange kuchiita vechiuto senzira yekucherechedza zuva iri. Nhengo yevechidiki muzanu PF yakakundwa musarudzo yemumiriri wegweru Urban vaisoo Natare vati zuva redefense forces rakakosha uye rinoratidza kukoshesa vechiuto kunoita hurumende.
Izvari kucherechedza basa rakabatwa nemauto edu nemagamba kusungura nyika ino. It's also an indication ne commitment for government kucherechedza zuva iri kuzva kuti hurumende yedu iri kuziva basa guru rakabatwa nemauto kuchengetedza runyararo munyika. Mamachiro angachiitwa zvinoratidza discipline, maximum discipline zvotipa manyukunyungu ino kana vanhu vachanyunya chimwe chete nemaondero avanga vakaita vanga vachifamba mukamwe kuratidza kuti vakadzidziswa zvemhando yepamusoro.
Mumwe mugari muzvare vembai moyo vatsinhirawo kukosha kwakaita mauto munyika vachiti anobatsira kuchengetedza runyararo.
Zvara nhasi rakakosha zvikuru nokuti tinenge tichirangarira basa rakaitwa nemauto edu eZimbabwe anovaiwa anotidzivirira munyika medu kuti mugare muri nerunyararo. Naizvozvo ndinofara zvikuru nekuti mauto edu anonyatsokuzvichengetedza nyika yedu murunyararo.
Asi mumwewo mugari wemugweru uyo angozvidoma nezita rekuti Tarwirei ati kunyange hazvo zvakakosha kuve nezuva rekucherechedza kukosha kwakaita vechiuto munyika anoona sekuti zororo rwerwendo runo rinosvibiswa nekurayiwa kwakaitwa vanhu nemauto mumhirizhonga yakaitika muHarare masvondo maviri apfuura.
Ini handisi kufara nezvakaitiwa nemasoja pane kuti achengetedze runyararo muno muZimbabwe. Ari kushungurudza vanhu achishudha vanhu asi kukwanisa kutanga achichengeta mune zvakanaka ari kutopinda mune zvematongerwo enyika. Zvinova izvo zvinoita kuti tisava tinenge takafara even mukusangana navo nekuti vativa nerimwe divi ravakarerekera.
Mudzidzisi wezverunyararo nebudiriro pane chimwe chikoro chepamusorosoro vadidmas dewa vanoti zororo rakadai sedefense forces day rinofanirwa kukosheswa neveruzhinji asi dambudziko rinowanzoitika nderekuti bato rezanu PF rinoita kuti chiitiko chakadai chiite kunge ndechebato kwete chenyika. Kurukota redunhu remidlands vaowen ncube ndo vange vari munyarikani pachiitiko chanhasi. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taurai Shava.